A very good evening to Zimbabweans and all those listening to us now from Studio 7, The Voice of America. Today is Wednesday, December 4th, 2019, and this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkoma.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are talking about the festive season and how Zimbabweans in the diaspora are helping friends and family members back home.
Prices of most basic commodities in Zimbabwe are now beyond the reach of many ordinary people. While most farmers are crying foul over sharp price increases of inputs and fuel, especially diesel.
For years, Zimbabweans in the diaspora have been helping prop the economy through remittances.
During holidays, many also go back home to be with their families and friends. So, today we want to hear from you, wherever you are you going home?
Yes, that's the question in Tunga. What are you doing to help those back home? If you are not going back home to have a decent Christmas, they need something from those family members and friends in the diaspora. Or are you sending money, groceries, or you are visiting, like what Ntunga is going to do?
Indeed, Jonga Kunjalo, siya lamukela emsakazweni we Studio 7 kuhlelo lwe Diaspora Forum. Lingaba litshona njani emakhaya uhlelo esingalo lamhlanje siqoqela sendaba. Lutaba lokuthi sesifikile phela isikhathi sekhefu lekhisimusi le new year iyalandela maduze nje. Umbuzo esibuza kini ikakhulu abaku diaspora kathesi kulolu hlelo ukuthi lonyaka liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya emidenini liyebona izihlobo labangane. Mbona sokusela amaviki amathathu kuphela lensukwana ezithile ukubana kube likhisimusi. Umumo siyakwazi ukubana kawumanga kuhle abantu abaningi esenke ngakhuluma labo, hhayi bayakhala bathi ha ngomumo osekhaya okwamanje kasibona ukubana sizafika, kodwa sengikhulume labo bayathembisa ukuthumela amachangana ikakhulu abase South Africa. Amachangana bheki bathi hayi bazathumela mpela orayisi, impuphu, labo bani bani imuli ukuze zikhona ukudla ikhisimusi decent ebonakalayo layo lonyaka, ngoba umumo mubi, indlala ibhahile. Ngokutsha kwenhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezigoqela i-WFP, abantu abafika 7.7 million eZimbabwe bayalamba sikhuluma nje badinga ukuphathiswa ngokudla, nearly 8 million ongangokuthi more than i-population yabantu beZimbabwe kuyalanjwa bakithi. Ngakho sifuna ukuzwa kini lamhlanje abakudiaspora, ekubana njengoba ibhahile kangaka indlala liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya liyezibonela lana ukuthi kunjani, kumbe elizabathumela izimali lokudla abasekhaya izihlobo labangane phela labo bakhona ukuba lekhisimusi enhle. Yilo udaba esingalo lamhlanje, Jonga.
Ngongu vadiwa watereri nevatariri. Vanoda kupinda mchirongwa, titumirei pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Makango tumira namba zenyu ipapo, tokufonerai kuti munge mchipinda mchirongwa. And also remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com. Nasi tukutaura nenyaya yezororo rekisimusi ratarisana nenyika ndofunga kwasara masvondo matatu kuti nyika inge ichipinda muzororo rekisimusi asi tinoziva kuti kubva panangopera November kusvika iyo zuva rekisimusi vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa vanenge vatotanga kutumira zvinhu kuenda kumusha zvingava mbatya dzekupfeka chikafu nezvimwe zvakadaro gore rino tiri kunzwa kuti zvinhu zvinenge zvakati omei zvakanyanya muZimbabwe nenyaya dzemitengo muZimbabwe mitengo yezvinhu zvakawanda iri kunzi iri kukwira zvekuti vakawanda havachakwanisa kunge vachitenga zvinhu izvozvo varimi vatiri kutaurawo navo vari kutaura kuti mbeu nefotereza hazvisi kutengeka vamwe vari kuti dai zvainge zvichibvira vachizvitorawo kunze kwenyika zvichipinda munyika zvakareruka tinoziva kuti veZimbabwe vana vari kunze kwenyika magara maamuchisimudzawo upfumi kuburikidza nemari yamunotumira kumusha yatingati maremitense zvinoita kuti mhuri dzinge dzichirarama kumusha wekufamily support asi vakawanda vari kuchemawo kuti hongu tinogona kunge tichitumirwa mari nevana nehama vari kunze kwenyika asi mitengo yechinhu mangwana unomuka ichinzi chakwira takaona kupera kwesvondo ntunga chingwa chichinzi chakwira kubva $14.75 kuenda $18. Yes saka unenge uine mari muhomu wekangorara nayo chete mangwana inenge yasiyiwa
nezvazvindozvirikuitika
saka vazhinji vari kuda kunzwa kuti imimiwo muri kunze kwenyika zvii zvamuri kuita muri kuendawo here kumusha vamwe vanotaura kuti aiva ini handisi kutumira mari ndoita zvokuenda ini vamwe vachiti aiva tatotanga kutumira mari kuti vanhu vari kumusha vange vachibatsirika vamwe vachiti atangawo kutumira magrocery nana malaicha nemachanganbeg ndozvatoda kuti tinzwe tichikurukura nezvazvo nhasi muchirongwa tifonerei muri kwese kwese kwamuri regai tinzwe kuti tine vatana here parunhare ntunga
Ndipfungi ndopfunga mfesu edu achiri kutsvaga uya mhene kuti havasi kubatika asi inyaya yenzara jonga sangano reWFP riri kuti nemamwe masangano anobatsira vanhu nechikafu hazi 7.7 million people vakatarisana nenzara
ndiyo yatingati 50% yepopulation yehwandu yevanhu vevana veZimbabwe regai tinzwe ntunga tine munhu parunhare alo Hello.
Hello, Kazwai.
Magadi baba.
Tripo magadi zenyu.
Ai vandiri mpenyu ndiana vatiri kutaura navavo.
Muri kutaura navo chigocha Elfas Chigocha.
Mukoma Elfas Chigocha, muri kupi mukoma?
Ndiri mu Limpopo, mudhorobha rinonzi Mukopane, mumusha unonzi Mushati.
MuSouth Africa.
MuSouth Africa.
Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyu yatiri kukurukura.
Alright, inini maonera ndiri kuita ndekuti ndakatoona zviri nani kuti hama dziri kumusha vanenge vavhara zvikoro waya waya tovatumira matickets wouya kuno kuosko chiwo holiday nekuti iwo ukabva panako kuti ndiri kuenda kumusha ndinondoona hama unosvikoshungurudzika zvaunongoona chete unobva nyatsoona kuti no hanyika dzokera kumasuresurosurose zvekuti holiday haizombonaki zvinetenge zviri nani vachidii vachiuya kunoku muchienda kumamoro muchidaro daro kana holiday dzapero wodzokera kumasure ndozvatioona zviri nani
ya muri kutaura mukoma Elfas ndoye inonzi hanzi mwana wehuku anodya aripo vamune muinawewo ndovanenge vachinakidzwa ko vamwe vasarawo kumba veukamawo nokuti hamuzovakwanisa vese kuvauyisa kuSouth Africa
aiwa vanin'ina vato kuno wese umwe akasvika kunoku manjemanje nenyaya yekuti madoctors akastrike anorarama nemapei 6 emapei emapei akatobva kuna naindia kundoitwa
nesaka
kusamira zvakanaka yemuzvipatara takatoona kuti zviri nani kuti auye kunoko saka vazukuruwo futi vanenge vatarisa kuti ndotodyawo maholidhe kunasekuru ndopaunoona mukana wokuuya kunoko saka kuti uzoti no kuna natete kuna namaiguru mudzimai womukoma kuna
natsano hanzvadzi dzaadzimai varamu vanenge navaadzimai
right ngatichendei pandikiri pafood security pafood security apa chinhu chakakanganisika chaizvo munguva yakudzanzindikire land redistribution zvimwe zviri fast track redistribution chirongwa chi hachina kuitwa zvakanaka ende tenge chisiri muurongwa ba denge iri nzira yekuwana vote because tike tiri tokwanza kuenda kumavote saka varume vakazoti vari kupa vanhu land ivo vatogowana mafarm tikuzwa izvinezvi kuti umwe mukono une mafarm asi ka farming is a business haungagoni kuti ungaende kunorima kufamu ikokoko uko kufiscus kwakavhurika ndiwo akabata makii ndiwo uri kutoro uko chauchachiikwa ndi mari uri kutora mahara ako saka mafarm haachasenze uyo akatorawo mangani uyo akatorawo mangani uyo akatorawo mangani saka mafarms akanaka ane infrastructure yakaita semadhengu nezvinhu zvokudiridzira akatorwa nevanhu vane ivo vacho vatiri kutaura nezvavo saka hapana production ingaitike nendava kubvira kumakare kare kudya kwaizotengeserwa dzimwe nyika vana Malawi vana Zambia kudarodaro kusadhakiese iyai kwaibva kumacommercial farmers ndo macommercial farms acho akabatwa ndobva atorwa nevanhu handiti wasikuashandisa ndosaka situation yakadai hongu mvura haina kunaya asi ka mumafarms imomo mune infrastructure yakaita semasema dams ndozvinhu zvaigona kuraramisa nyika idzimari dzatari kuita zvokubatsirwa nabvi taigona kubatsirwa hedu toita zvimwe tofambira pamberi saka kuti zvinaka zvinogoni kunaka nendawa land rakabatwa nevarume vasugoshaika nendawa evanhu vacho wese vakadzokora kudhoo refiscus uko handitika saka food security changogara iri problem tichingoramba tichingopomera global warming kuti mvura hadzisi kunaa zvakanaka this and that but chikonzero chiri papapo mari nyika ine mari yakanaka chaizvo chaizvo yekuti ingagona kuita madhensi zvese zvakauya tichizviziva kanziriro yatakaita ndeipi
mukoma chigocha munogona kukuluma futi here ndevele
okungaenziyo rapo
vere kuluma baba kuluma vachele
uyatumeza ina machangana chigocha
mfunde wobuna wayo emachaiskova akuya nawo funde nuveza elivese secondary
hawu yebo kuhle kakhulu so njengoba sokungudisemba uyathumeza ina ama-groceries kumbe uyahamba ekhaya
akuya nyii vhere makutakuda kuti vantuva vana vavhere vazimisele kakhulu kusupportejao yazo intoto yemubuso sekaini asi ngomubuso leyo yini ngani ngoba nakubona mina vhere nova kuti vane mani ama-results lawo ama-elections lawo ama-results angu 3 manje sizana ndlela ipi uthuvoni kuti into yakhona yarikwa from the beginning into lezi ziyani ukuhlangana ngani ngoba there's no confidence into the government why because the majority bayabona ukuthi into leyo yarikwa leyo isaqilwa la injabulo lena yenzakala laphana kukhisha umdala lapha kwakuyinjabulo ukuthi ora njengosokuifuisa kuphuma umdala ama-elections lawo lapha eze lapha sabakhipha so-ke kwaguquka ngani ngoba yantshontshwa into leyana uthathumana abanayeoro wayephuzeni ebhemeni I just don't know right so kubi mntakamama ukuthi mina ngizibone mina ngisithi ngekhaya mina ngiyothengisa umkhasa $17 sokuthi hayi akuyeni mina ngithatha abazukulu bami abanama-passport laba abanganama-passport hard luck abanabami bakhona lapha bayasebenza nabo bathatha ezinye izihlobo obunye nabo thatha ezinye izihlobo abantu sizothini sizokudla impilo lapha e-South Africa la kuzase kulunge kwelinye ilanga but I don't know when ngoba into ekhona yokuthi eziphethwe ngabantu okuthi abana direction into abayifuna nje kuphela yokuthi bathathe imali kufiscus laphana zibe ngezabo nansi imali yaphuma e-China laphana e-China yakhipha ama-millions athile bona baqamba aphansi i-amelika yakhipha ama-yobot 3 something millions mase bekhuluma umthuli nqubila baqambe phansi enye le iyangaphi bayathatha benikane izinduna neenkosi bahamba ngama-4x4 but ama-doctors bahamba ngem-12 ngani ngoba izinduna neenkosi lezi ukuthi bazithenge ama-40 lawa adulayo lawa ngikwenzela ukuthi bancindezele uzulu osemakhaya ukuthi esigabeni sami mina akunamuntu ozavotela emadlele ngasizanu-p f yinto esibambile emakhaya thatswa ubona ukuthi khona i-AMDC ibuse emadolobheni lapho mina nduna nenkosi izanu-p f iyibambe ngale makhaya lapho kunozulu omningi yiko lapho into yakhona ihamba kabi kwaphandle so nake ngizwe nje ubabuchuma lapho ekhuluma ukuthi sakwaba yuniti kwaba yuniti wakoti that was the first thing ngani ngoba odabengo basebebanjiwe sebebafaka emajele abantu bebulawa in thousands every day ufoseka nje kuphela ukuthi khona izaphu p f izaphu ingene kuzanupiye ukhomwa bona ukuthi abantu bayafa kwaba indaba ukuthi no uyenza ukuthi abantu bengafi wazenze ngathi ubambane nabo
ngoma George
siya
kuthuma kona babe lokho bethu kuna isibambene isibambene hayi sabambana sabambana force thing
siyabonga mnumzana Chigocha kahle sithatha abanye abalaleli kodwa hayi siyabonga ungena kuhlelo
Mbonge kakhulu
basela. Yes, ndungalo kungati nemwe mutereri parunare. Hello.
Hello.
Eh, ndiyanavo.
Ndozi Wilbert Mukori.
Lwa Mukori makadiko.
Tripedi makadiko varume.
Hayi vatiro vapenyu.
No, nyaenda chinautara na ndi remittance.
Yeah.
I think as a nation, we've got to realize that the issue of remittance, although I applaud every Zimbabwean who has helped their relatives or family back in Zimbabwe, the reality is it was only supposed to be a short-term measure. It did not solve the problem. We have been sending, some people estimated as much as $2 to $3 billion US dollars back to Zimbabwe for the last 20 years, a year, for the last 20 years. And yet the economy has continued to go, to get worse and worse and worse. And now we are facing a situation where people are dying. Barume. Mm-hmm. I'm not a doctor, I'm not a nurse, I'm not a shonga, I'm not equipment. Nothing there. That is where we should be looking at. Yes, remittance is, there's nothing wrong with it, but it's only meant to be a short gap measure. And I think they fail to appreciate that. And I think Zimbabweans should really wake up to that reality now. You cannot continue to think the nation will be sustained by remittance. Mm-hmm. No. We've got to solve the problems. And yeah. The problem has been bad governance. President Mnangagwa, when he got into power 2 years ago, he promised he was going to have zero tolerance to corruption.
To corruption, yeah.
How many of those corrupt people who have been looting the diamonds have been arrested? How many dollars has he recovered of that of the looted wealth from the diamonds? Zero. He has not arrested one person. Last year, those elections, we can bury our heads in the head in the sand and pretend they were free, fair, and credible. They were not. Every other organization, including the Commonwealth, that observed the elections, they say those elections were a farce. And as long as we have got a pariah state in which it's ruled by corrupt, incompetent, and vote-rigging thugs, Zimbabwe is not going to get out of this mess.
Right.
And we can send all we are earning, those of us who are outside the country, we can send our salary back to Zimbabwe. The situation will not get any better. Mm-hmm. It will only continue to get worse and worse.
Then should I go with
some... Because right now, Banjo Tumizira, Mkomo Oko, ne immediate relatives. They've got to send Ryan Rose.
Dura na ita kuvunza vamukori kuti
Tumizira Ryan Rose Mario pa Christmas pana.
Na ita kuvunza vamukori kuti zvino muri kuti damudziko rinofanira kugadziriswa. Ringagadziriswa nemutoo upi nekuti vari kunze kwenyika tinongomanikidzirwa kutoramba uchicheuka hama dzako dziri kumusha.
But isusu vari kunze kwenyika, how many of us have said that we must correct the problem of bad governance? How many of us last year, for instance, stood up and said, no, those elections were not right? We all buried our heads in the sand and pretended they were free, fair, and credible. And yet we know. I mean, if you live in UK, USA, Canada, Australia, and you still do not understand the bare essentials of what constitute a free, fair, and credible election, God damn it! You know? Varume, I think I need to know. What is that? I was free, fair, and credible elections.
Hello? Yes.
Aiwa, tikudaro.
Aiwa, maita basa zvikuru vamukori, tiramba tichikubatai.
Thank you, thank you.
Thank you so much. That's one of our regular callers, Mr. Wilbert Mukori. I think we are now joined by our guests. Oh, there's Dennis Juru. Mr. Dennis Juru, one of our guests, is the president of International Cross-Border Traders Association and is based in Johannesburg, South Africa. Vajuru, tokugamuchirai muchirongwa.
Tinotenda makati mukoma jonga pamwe nevateereri.
Aiwa, kunotirwa penyu utina mukoma ntungamiri nkomo zvakare vari pano pachirongwa.
Hey, baba nkomo, ndakuona.
Hey, kunjani Churu?
Christmas board kutenga katatweni.
Ndifunga kuvanga kutanga kuva kandira Christmas board.
Lisenzeleni zakutumela. Wena uyahamba inekhaya njengoba umumo unje so.
Ya mina ngiyahamba kufanele ngibone ukuthi izinto ziyabe zinjani emgwaqweni emaborder zonke indawo, so hey, kufanele ngihambe ngisize abantu.
Uzuthengile ama groceries okuhamba la uphathele imuli?
Mina sengathumela kudala kungakabe nge-pressure, sengathumela kudala.
Okay, so nxa wabathumela say even phakathi komnyaka ngenyanga uthumeza ukudla okunganani kumbe le mali enganani? We have lost Juru there. Inombolo zangkhona amafoni besizama ukumfonela lapha earlier lo munye owesibili esizama ukuba laye futhi. Ose South Africa kodwa incingo zakhona ungani ziyahlupha. Kodwa abasanda sixhuma sikumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lweDiaspora Forum. Lamhlanje sikhangela ikhefu lekhisimusi ikakhulu sikhuluma lana abakuDiaspora kubana liyabaphathisa yini abasekhaya. Liyahamba yini ekhaya kumbe lizabathengela ukudla liphathise. Lezimali ngoba umumo mubi kakhulu. It's 21 minutes past 8 o'clock.
Ndungareka timbonzwa zvikutaurwa nevateereri nevatariri vari paShona Facebook page. Hanzi namukoma Lawrence Manyise, namba dzangu idzo ndifonerei, tichakufonerai mukoma Lawrence. Then munyaradzi Kabaira, hanzi evening VOA watching from Zambia. Tinotenda muchitoona muri kuZambia ikoko. Mukoma Mutupira Munashe, hanzi maswera sei mhuri yeZimbabwe, tiri kukubatai zvakanaka from Johannesburg Tembisa. Kuti mukoma Tolerance Chivondo, hanzi seeing you for the first time, thanks timu rangu, rambai makashinga, tinotenda zvikuru mukoma Tolerance. Talent Muchemwa, hanzi ndakubataiwo now, ndiriko kuzimu zvangu, ndakachikora zvangu, ndichikuteererai vakomana, chasara vhurai channel yeTV. Aiwa, tinotenda nekurudziro iyoyo, iyi pfungwa yakanaka ntunga yakuti hanzi tinge tichivhurawo channel yeTV, mikana yakabvuma, munoona taita. Then pana mukoma Love Mosi Wanda, wanyora nesindebele, handidi kuzonyatso kunyanyo ichikora sitereki sindebele, ndichati mwangu ntunga aiverenge. Tatenda John Chatora, maswera seaiwa taswera zvakanaka. Then Brian Chiwavi Chiwariro, hanzi maine rakanaka, ndiri kunzwai loud and clear, ndiri muSouth Africa kuMpumalanga Bethel Town. Tinotenda zvikuru vateereri vose vapinda muchirongwa. Tinenge taane mumwe muteereri parunare. Alo.
Hello.
Ndiani avo?
Ini ndinonzi Sekuru Maisha.
Sekuru Maisha.
Maisha, sa.
Mo Maisha, Sekuru Maisha.
Ndiri kuHarare kuno.
Maita basa Sekuru Maisha, mapinda muchirongwa chedu.
Nyaya yake ndongozvimbidzira mbonzwa anoita ari kunze kwenyika vachiti havasi kukwanisa kuuya kuno kunyika kuno kuno kuti zvinhu zvakaoma kudaro saizvozvo. Saka nyaya yandida kubata panapa ndeyekuti azonga.
Yes baba.
Ndandichierenga Mateo chapter 24. Verse 38 and 39. Regai ndibva ndataura zvairi kuita manje. Zvikanzi naJesu zvanga zvakaita panguva yaNoa.
Tewerenge hai tiri kuteerera.
Zvikanzi vakanga vanhu vekwana varemembe ndo vakaparadzwa nemvura vaya. Zvikanzi vakanga vachidya vachinwa vachirora nazvina netsika yese kusvikira mvura yazoiva ndobva they were swept away by that thing. Zvino this Christmas thing is more or less like the same thing. Christmas iri yakaunzwa naiwo.
Christmas ndinoenda kutobvunzawo imi sekuru kuti ndiani akaunza Christmas nokuti ndakangoberekwawo Christmas iripo.
Ndimi kamuri kuverenga Bhaibheri.
Bhaibheri hamuna.
Hamuna Christmas. Oh.
Saka waiti hako jonga chamada. Waiti wandibatsira ndikundiwane mukana wakati ukatarira Mateo 24 verse ya 38 and 39 inasokurondera this is Jesus talking.
Regai ndibva ndatoivhura panapa imi werenga yaenderera henyu mberi.
Alright, saka ndaandingoti ini someone must have been misled us actually by saying there is Christmas. Even when Jesus was born, there was no feasting about Jesus' birthday. You can't find it in the Bible.
Okay.
Well, ngati tarisei nenzira iyi mukoma wangu. You know, Christmas, of course, murotinzwa here. Okay, ndati ngati tarisei neimwe nzira. Hongo, Christmas nde vatendi vechi Kristu. Asi izororo zvakare whereby vanhu vakawanda vari panze kwenyika kwavari kudzokera kumamisha vachinosangana uye vachifara nemhuri neshamwari. Saka we can also look at it from that perspective kuti handiro holiday rema Christians chete. Because chero vasiri vatendi vari kutarisirawo kudzokera kuZimbabwe kumhuri dzavo vachidya vachifara, handizvo?
All right, I agree with you on that particular point, but then it, don't spoil this thing by saying it is about Jesus' death. It is nothing like that.
Adnambu, ndofunga pamwe mapindawo
pa people who don't
manzwa sekuru maisha manzwa here kwatatangira chirongwa hatina kumbotaura takananga ane Christmas. Ndofunga kana mama teerera isati point yedu sekuru yatiri kukurukura ndeyekuti nguva ino yezororo rekrisimus negoredzva vanhu vari kunze kwenyika vakawanda vanoenda
mirai
ndipedze sekuru regai ndipedze imuda kurambidza vanhu kutaura nezvakristu here kana kuti thank you so much. Isisi tiri kutaura kuti ndonguva inoungana vanhu mafamilies neshamwari tichibvunza vari kunze kwenyika kuti zvii zvamuri kuita vari munyika kuti zvii zvamuri kuita. Saka tino aiwa imi muri kurirambirei rekuti Christmas.
Okay, tatenda mukoma.
Regai titore mumwe muteereri, tinotenda sekuru maitsva. Alo, tine mumwe muteereri parunhare.
Alo?
Yes, ndiani ari parunhare?
Charles Manyongodo.
Mukoma Charles, muri kupi?
Ndiri kunonzi kuCape Town kuHooster.
Munye os Manyongodo.
Manyongodo yokugoko kwamanoti.
Aiwa, pakanaka, tinotenda. Mapinda muchirongwa mukoma Charles, titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Nyaya tiri kukurukura yakaoma kuti tiige kumusha zvakaoma. Mazuva ano sadza kumusha hakuchina. Grocery hakuchina. Saka kwakuita mari yetransport kuti uende kumusha wotongoona zviri nani kutumira mari yechibage. Neshuga kuti vana vatandiwo Christmas.
Saka imi mune muchiitei manje kana muri South Africa mune muchishanda here zuva iroro?
Ya, isusu tiri masecurity South Africa vakatovhara vemakambani. Saka hatitombowani mukana wekuti titombohatacha tetitori kumabasa full time.
Right, saka chandoda kubvunza ndechekuti chiri kutaisai kudzokera kumusha paChristmas ibasa here kana kuti kushaya mari nokuti pane zvinhu zviviri apa.
Aiwa, mari tinayo but ukaenda kumusha mabhazi unoziva kuti paholiday anodhura. Saka kubhalansi kuti unotenga kumusha tiri kutenga svaga, tiri kutenga tirikubhadhara maschool fees, tirikutenga everything, we are buying everything. Saka tizotora mari yatinoita mwana shomanene uyeu tikwire bhazi kuenda kumusha kutazvinandiwedzere mabhajedhi kwatirasika manoti.
I know. Aiwa,
tinotenda mukoma.
Tinotenda zvikuru mukoma. Charles, ndofunga vakunzwai kumati gokwe.
Kugokwe kunonzi kwamanoti,
ndofunga vanzwa kuti mukoma Charles Mangodo, Manyongodo. Mukoma Charles Manyongodo. Vanga vari parunhare, vari muCape Town. Tinotenda zvikuru. Hanzi aiwa, kumusha kuti tiende tinoda asi dambudziko nderekuti nguva dzezororo idzi mitengo yemari yekuripira mabhazi inoti kwirei. Uyewo iwo vanenge vari pabasa. Asi that's someone saying it's tough for us to go back home because of two things.
Kunjalo jonga. Abalaleli bakhona abasilandelayo lapha ekhasini leFacebook. Kuloba nilaphana kulo mhlonitsha ukucaca phulo uthi yena I'm here listening to Zimbabwe's favorite radio. Siyabonga babu phulo. Kuzoba lovusi mpofu uthi wena akuvumi inkomo, sizothumeza kuphela isimo ekhaya kunzima yikho ukutonga kwaro. Kuzoba lobanike laphana ubethu tsunga uthi wena uMangoye ulala eziko for sure eZimbabwe. Then uTim Hlabangana uyabingelela uthi wena amachono bakithi. Hayi, lati siyakubulisa Hlabangana, sekuhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum. It's 8:30. And tonight we are talking about the festive season. If you are in the diaspora, we want to hear from you. Are you sending some money, some goodies, some Christmas boxes back home for friends and relatives? Or are you traveling back home this festive season, considering the economic challenges engulfing the nation, as well as the hunger situation? 7.7 million people, Zimbabweans, both in townships and in the countryside, are facing hunger. One of our guests, Ngovusumuzi Spanda, who is a patamandla African Diaspora Forum in South Africa. Baba Spanda, siya wamukela uhlelo.
Ngiyabonga, ngibingelele, ngibingelele abalaleli.
Yes, says Boshiwe.
Ziboshiwe zona. Kanti ziboshwa nje. Ake sithi akuzi ukuba mhlawumbe ukuthi umuntu ayodla ikhefu uhamba nje okubangelwa kungahlaliseki akwabantu abaphuma kwele seZimbabwe endaweni ezihlukahlukene nje khona lapha ezansi eningizimu yase-Afrika yonke jikelele. Ngoba sinabanye abakhala kakhulu lapha ngaseBotswana, abaphatheke kabi kakhulu, abasesimeni esingasihlanga. Osokubaluleke osokuze kwafika kuleso sigaba sokuthi kufanele ukuthi siyofika khona mhlawumbe sithole ukuthi singaxoxisana neziphathamandla zangeyandawo kanye nalaba abakwa United Nations ababheka amalungelo lonke bokuphephela ukuthi sizizwe kanti kuhluleka kephi ukuthi kulunge abantu laba abahleli ezweni laseBotswana elingahloniphi kakhulukazi amalungelo abantu abayiphepheli ukuthi kunginxa yani UNHCR engathathanga amanyathelo okufanele ukuthi awathathe ukuthi abasuse labantu abahlaliswe emazweni ahlonipha njalo amukela abantu abayiziphephele.
Iziphephele ezikhala ngokuhlukuluzwa kwele Botswana lezi ngeza kwamanye amazwe asezansi e-Afrika kumbe ekuphela kumbe izigoqela ezeZimbabwe?
Ezi kunendawo esikhuluma ngayo kakhulukazi ngesaseZimbabwe.
Kungaphi lapho? Kusedukwe.
Yebo, kusedukwe.
Bakhala ngokuhlukuluzwa ngayiphi indlela?
Well, ukuhlala kwabo kube kuvele kungokwesikhashana ngoba iBotswana ayizamukeli iziphepheli kahle kahle. Kodwa-ke kusho ukuthi umkhandlu oyiwona obamele obabhekileyo yilo olapha eNingizimu Afrika, UNHCR olapha ePretoria, eBrooklyn. Okusho ukuthi abantu abalapha sebenesikhathi eside impela iminyaka efika cishe iminyaka elishumi bekuleyandawo abanye egcineyo lapho kuzwakala ukuthi kunemindeni engafika amakhulu ayisithupha. Kanti-ke siphinde size njalo ukuthi imindeni engaba isiyagalolunye kumbe galombili yiyo kuphela esithe yasuswa kulezo ndawo yahanjiswa kwamanye amazwe afana nalanangenela kwasemelika. Kanti laba bantu babefake izicelo ukuthi kusela kudala ngoba nakho phela iBotswana ayamukeli iziphephelo, okusho ukuthi bekungumlando ka-UNHCR ukuthi ubafunele indawo lapha bangahamba bayophephela khona. Kanti labantu bebengakhethile indawana thize kodwa bebedinga nje ukuthi bahlalise endaweni ehlonipha amalungelo abantu abayiziphephele. Uhulumeni waseBotswana usebelandela abantu ukuthi hayi njengoba yinevele engabagcini usho ukuthi labantu kufanele ukuthi babuyele ngoba phela isimo abesibalekile kwelaseZimbabwe sesaphela. Esingakuzisike ukuthi isimo akhuluma ngaso uhulumeni waseBotswana yisiphi kahle kahle athesaphela esiyisona asicubungula wasibona ukuthi siphelile. Ngokunjalo wasetshela i-UNHCR ukuthi kufanele ukuthi aqiniseke ukuthi abantu bahambe, kodwa abantu ngoba basho ukuthi hayi cha akukho lapho esingayakhona isimo kasikaguquki. Kwasokuthiwa abantu kabaqale kabusha ukuthi bazobhalela ku-UNHCR bazocela bafake izicelo ezintsha ezokuthi baqhubeke bevikelwe. Kodwa u-UNHCR wathi nangalokho mako besakwenza lokho uhulumeni waseBotswana ngathi kabayidudule baphindele emakhaya, akukho into angayenza ukuthi akuvimbe lokho, bazovele bathwale nje babuyisele kwelaseZimbabwe.
Thank you so much.
Sibanda sithatha umlaleli Jonga.
Thank you so much. Tine mtereri parunare. Hello.
Hello, wakadini.
Takasimba makasimba ndiana.
Network Christopher G.
Mkoma Christopher, muri kufona muri kupi?
Ndimu Harare.
Harare, aiwa tipeyo pfungwa dzenyu.
Ya, ndokuti zvine iyo takutongorara vane vanhu vari kunze kuti dei vatongotumirawo magrocery vachibatsira nekuti zviri muno muHarare nemuZimbabwe yese zvakaoma. Akupuwa mari nhasi mangwana ino mukaifunga tengi, saka haina chairi kumbobatsira. Shuwa nyika yatambura ende vanhu vari kufa, nzara, zvese zvakangooma, hapana kana chakambonakira vanhu. Transport yacho hakuna, dhiziri, mafuta zvese. Saka kutorarama nevari kuzi nevacho vari kuzi vacho vanotopedzera vatoomerwa futi, vari dzavo dzavanoshanda havachainjoya. Kwakungoti asa ukatambira tumari wakutofunga kuendesera vari kumusha, saka hei akaoma dei basi inotatombobatsirwawo nedzimwe nyika.
Saka panogadziriswa sei mukoma Christopher?
Hai, kutoti dei anhu vari kunze vaZimbabwens vose zvavo kwaari kunyika dzese, vamwe sewo musoro pamwe chete tikwanise kugadzisana mweya tinayo munyika menyu, kuti gavhenendi yemuZimbabwe haine corruption. Vanongozvifunga ivo vega vanhu vachisafa. Ivari kudya machikuchora havana zviri kuvarwadza, asi vanhu vari kutambura zvisingaiti.
Thank you so much. Maita basa mukoma Christopher. Regai tinzwe tinemwe muteereri tisati taenda kuna vaDennis Juru ari parunhare. Halo.
Makadiko mukoma Jonga.
Ndakasimba ndiye navo.
Ndiva Simon, ndiri kuno kuBotswana.
Mukoma Simon from Botswana, kumusha muchibva kupi?
Ndinobva kumugokwe kwaTipijiri.
Gokwe, inganhasi gokwe iri kupisa tamhee tina mukoma Charles Manyongodo wekugokwe zvakare. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Nyaya yamuri kutaura mukoma Jonga inonzwisa tichi, nokuti zvechiwa kumusha hakuna kumira zvakanaka. Zvatangova kushuvira ndezvekuti vari kunze vanenge vawanawo tumari ngavazame kubatsira vari kumusha, kuti Christmas yachona ingova yezawiri riri nani. Nokuti haichafanani neyakare yokuti taigona kuswera tichimhanya namaraini tichidya tichiguta tichiita zvese zvataida. Iye zvino atongowana chikafu anovharira nhomba nevana vake odya achigutawo, obuda vana vongondotamba asi vabva kumba kwavo vakaguta. Saka ndinokurudzira vese vari kunze kuti dei mama zamawo kuti chero mukasaenda zvenyu kumisha ikoko uko, mutumirewo vabereki nehama neshamwari zvinobatikavo, ingava mari kana chikafu, kutengera vabereki chikafu. So kuno kunze kwenyika chikafu chinenge chiri nani, tongotosafa pakupa vana maraita vachiendesa chikafu kumusha kundopa vabereki vedu nevana vedu.
Imimi zvandingangokurudzirawo
vamwe
zvii zvamaitawo imi pari zvino, nokuti dzimwe nguva makanonoka kuzoendesa chikafu chinosvika Christmas yapera, vanhu vaakushaya zvokuita nacho chachakanangana nekrisimusi.
Hai, isu tambozamawo, takanga tichimboitawo mama wakirabhu kunoko kuunganidza chikafu, saka tambenge tatumirawo chimwe chikafu kumusha ikoko notumarumari. Patava tichitengerawo vabereki mbeu dzekuti varime kumusha ikoko, ndopatangozobatanzira nechikafu kuti vazame kungoona kuti vangaita sei. Saka kuri zero yo ndo yandinokumbira kuna vamwe vese vari kunze kwenyika vane dzimari nevamwe vasati vabata dzimari kurumidzai umuendese mari kumusha nokuti nyika yekumusha kwedu haichina kumira zvakanaka.
Thank you so much Mukoma Christopher. Tinotendawo zvakare nekurudziro yenyu yekuti vamwe vange vachibatsirawo neurongwa hwekuumba masavings club hamuri kuita ndofunga uchatambirwawo nevamwe vakawanda. Thank you so much.
Mazviti
ainyi mukoma jonga. Tinotenda
tungatomboenda kuna vajuru. Uchiro kona kulosipanda icingweni kodwa singakayi kuye sikhangela abalaleli lapha ekhasinile VOA indebele kulo Joseph Nyathi. Uthi yena kunzima badala thina ngeke siye ekhaya ngoba into zakhona ziyadula kasenelisi. Kuzoba lo Themba Socha Moyo uthi wena salibonani basakazi ngilibuka ngise South Africa ethembisa. Siyabonga Moyo. Uyaphina njalo ubaba ukucaca Phulo ongu member of parliament umeli wedalele parliamente I think ngwenkulumane wosonxa ngaphambanisi. Uthi yena nxa mina njengomuntu osebenzayo ngingenelisa ukuthi ngithole khona ukudla kwansuku zonke asazi ukuthi abantu baza kuthini lonyaka ikhisimosi ivaliwe lonyaka. Sipenduke kuwe Sibanda uyakhuluma lapho baba Phulo uthi ikhisimosi eZimbabwe ivaliwe lonyaka kayikho vele ikhanseliwe kukhalenda uvumelana naye.
Asazi ngoba ethi lonyaka kanti masibhekisisa kahlehle ake sithi ukhisimusi mhlawumpe eZimbabwe empeleni wagcina kuba khona phela eminyakeni cishe ngamashumi amabili adlula kumbe kuphinde kweqe lapho kodwa maye kubona ngaleyo ndlela kuthi ukuthi ubunzima bakhona mhlawumpe uzama ukuchaza ukuthi ubunzima bakhona leyo kulonyaka kuthi ukuthi buyeqile ukudlela lokho akade bekujwayele okade kujwayelekile. Kanti bese sibhekele ukuthi angithi uhulumeni ubethembisa ukuthi njengoba etshintsha imali kanti futhi kunama kunemizamo lekade kuthiwa iyenziwa eyokuthi kuqinisa isandla ukuze kube nenguquko kwezomnotho kuthi ukuthi into zizoba ngcono kuyisimanga esikhulu kakhulu-ke makuwukuthi konke lokhu kwenza ukuthi abantu bakhale ngalindlela ngoba sesibonile nabantu ukuthi bathumela izinto ngendlela izinga selingathi liyaqala ukukhuphuka kanti nesomiso lesesikhona senza kube nzima ukuthi abantu bazimisele kumbe babone ukuthi bazolima babe nesivuno esithile okwenza ukuthi abantu babe sengcopheni ukuthi bazofa ngendlala. Ngamafishane ngithi empeleni uqinisile umnumzane ukuthi lonyaka ikhisimusi izobe ingekho ngoba nemali ayithengi lutho intengo yezinto iguquka nsuku zonke nezitolo ezinkulu sibonile ukuthi lezi ezibuya kwelaseMzantsi Afrika zithi azisazi ukuqhubeka zisebenzela kwelaseZimbabwe ngoba kakusasebenzeke.
Nxa ukhuluma laba abantu abangamalunga enhlanganiso yakho bathini bathi bahamba yini kumbe labo bathi kulalutho lokulanda lonyaka eZimbabwe?
Abantu laba babuya ngaphandle abalana into bayihambelayo emakhaya kumpe eZimbabwe makufika isikhathi sekhefu ngiyobona izihlobo abahambe empeleni ngoba nakho kukhona bangakuthola. Into esizoba nzima ikuthi makuyikuthi indlala ibhokhe ngalindlela kusho ukuthi bazohlulwa yimali ngoba makumele ukuthi bathenge yonke into kusukisela kwisawuti kusukisela nje kuyo yonke into encanyana kusho ukuthi ibhajethi yabo izohluleka nokuthi banelise ukuthi bahambe. Isifiso sokuthi bahambe njengenjwayelo babethonga umoya bathole ikhefu bebenaso kodwa ngathi epaketini kulapho kuzovele kuphuphukele khona kube nzima kubo ngoba imali edingakala lonyaka iningi kakhulu.
It's quarter to 8 o'clock and quarter to 2 o'clock ngemini enkulu lapha eWashington. Bayakhuluma jonga abantu badalo nyaka kula khisimusi.
Ha kuna khisimusi. Hanzi ingovharwa handiti.
Hanzi yakavharwa this year.
Yakavharwa. Regai tinzwe une muterera ari parunhare. Hello?
Hello?
Yes, ndiani avo?
Ndiva Mutambi.
Mukoma Mutambi.
Mutambi.
Wa Mutambe.
Mutambi.
Ehe. Muri kupi?
Ndiri kuHarare.
Maita basa pindai muchirongwa.
Tida kupindawo panyaya yeChristmas.
Hatisungotarisa Christmas chete tikutarisa nguva yatiri yekugadzirira zororo kuti zvii zviri kuitwa vari kumusha nevari kunze kwenyika.
Ndizvozvo. Tinoti kune vari kudiaspora vakaita muyo kuti havadi kuya kuno kuka nekuti ikukuru kundovanti tibetsera nekuti ndio anoti ndachikafu chichi kuna hakuna chiriko.
Asi katinongo kuti zvitoro zvakazara baba mutande.
Zvakazara zvino musoro asi mari yekutenga ndo pasina. Muri kuona tikungoshanda. Shanda kwa tukuita mari dzatiri kutamba dzeka hadzikwane kutenga. Ukaitambira nhasi mangwana acho haitenge mari yacho.
Yeah.
Maona.
Saka tingati iri kurohwa neinflation here.
Inflation iri kurohwa zuva nezuva. Maona. Saka zvinonetsa munoona zviri kuno kwedu kunoku zvekutoti nzara chacho Christmas cake hatimbotasati tichatamba Christmas kana muri chaidzo hapana mufaro.
Ko panyaya yezvekurimisa wei mamira sei wei?
Zvekurimisa zvacho kazvinongotaurwa vajonga ende mukaona kuti mafarms aitofamba mamapurazi hamuna chimwe iko zvose gorereka kune kune nzara imwe inotyisa nekuti varimi chacho vava kuchema. Hakuna zvekurimisa nemputa acho hakuna chivaitemba nekuti komandi. Komandi yacho hurumende haina kubhadhara kwainotora zvinhu saka vanhu zvimwe vanozowana kupi?
Ya, pakaoma. Aiwa, tinotenda zvikuru baba. Thank you so much.
Aiwa, mbopota mbipifonerewa vajonga tichitaurawo tine shungu chaizvo ende tinopera vestudio 7 mazuva ese ndo yatinototi kwatinonzwa chokwadi chezvinoitika nekuti pazvo zvinoitika muno mukaisa hatizvizvi totozvinzwa kubva kwenyiko.
Thank you so much. Tinotenda, rambai muchititsigira. Hatine mumwe muteereri parunhare. Hallo.
Zvakanaka.
Ndiani avo? Hallo. Hallo.
Zvakanaka.
Nhare yenyu inenge iri kuita ichimbodonha. Taurai tinzwe. I think
connection
is poor. We'll try to reconnect with you. I think it's
say,
okay. Vari kuti vanenge vatwari kuZambia ne?
Ana kunzisisa foni yavaizvo.
Yaisikunya kuita zvakanaka. Saka vajuru havana kuzodzoka pachirongwa handiti. Ndombobvunza vajuru mazodzoka here tingango kusiyai makachema. Regai tiende kuna Dr. Swanda. Dr. Swanda.
Baba.
Vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa ndo vamwe vanhu vanobatsira nguva dzino dzezororo kuburikidza nekutumira zvinhu kumusha vana malaicha vachitakura nezvimwe zvakadaro. Muri kuona zviri kuitika here gore rino kuti even kana kune vamwe vari kunze vari kuchema zvinhu zvakaoma?
Chiri kuitika ndechekuti chero muno muSouth Africa macho mari zvayo yagara haina kunyanzoita zvakanaka. Mandofunga muno mazuva mashoma adarika manzwa kuti grading inonzi mainvestment grade aya South Africa yakato inenge iritodonha chaizvo kuti yatobva painvestment country zvokuti vanhu vakutotya kuti vauye muSouth Africa vazoisa mari dzavo. Izvo zvinoreva kuti vanhu havasi kuwana mari zvakakodzezva nemvere yavakajaira. Asi kuchinjwa kwakaitawo mari muZimbabwe mazuva apera kuenda kuZim dollar iko kunoku. Kana rikasagara rakapegwa richingodonha zvarinenge richiita nemaprize acho achingoita zviya, vanenge vari kunze vangakwanisa zvavo kuti zvishoma zvavanenge vatumira zvibatsire. Asi nyaya inonetsa muzimbabwe ndekuti maprices acho anenge ari kutoda kudarika yekunoku South Africa. Saka kana maprize acho achitoda kudarika yekunoku, saka mari yekuno kana yaenda ikoko yotadza kutenga zvakare iripo imo muzimbabwe isingagoni kutenga, zvinotoreva kuti hapatisina chavanogona nekubatsira nezvazvo. Asi be zvainzi mari yekuno yaitika tumuka ikoko ogonawo yosvikawo ikoko yotenga zvakati wandei, zvinotora nani. Asi ukada kuti uri kuSouth Africa woendesa kuzonzi kuti vanhu vararame muvatengere grocery munotoda kutumidzira 2000 iwo muSouth Africa macho uchitoti 2000 yacho ndiyo yaunotambira yaunorarama nayo. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho havangakwanisi kurarama ka. Ndiyo nyaya iri kutonetsa iyoyi.
Pakaoma. Tinotarisira kuti manga muchibatsirawo zvizvarwa zvezimbabwe zvakasangana netsaona mazuva apera zvakasungwa makambani, mungangozivisawo vateereri kuti masvika papi nenyaya iyi?
Tichiri mubishi kushanda nezvenyaya iyi yakatowanda iri kutoenda. Ndo zvimwe zvokuitika muSouth Africa zvokuti mazuva ano pari kunyatsosungwa vanhu zvakawanda. Nhasi unouyu tatoburisa ndofunga kuti kubva pavhiki rakapera tabudisa vanhu vakusvika 200 and something muhilbo vakasungwa muno mevari kusungwa. Vamwe vari kutiudza iyo vekumakambani vavavo tatonzwa iko zvino nhasi kuti umwe akatosungirwa kuti chii murodhi kuti anga ane pemiti inoti iye ndi diesel mechanic asaka wanikwa chita sei achi driver saka izvi hatizotombozia kuti pane mhosva yakadaro yekuti munhu anozanzi wachinja trade it can never be a criminal offense hatitatomboiona hatitatomboona nemutemo wacho saka tirikutoda kuti vatipochi vatipo macharge sheet acho nekuti zviri kuitwa vanhu vari kutorerwa machance asingaiti vanhu vari kuabuse vanhu vanobva kunze nenzira inotyisa chaizvo zvekuti vaya vakambodhogwa vanga vari kupretora vakaiswa kulindela tamonzwa kuti kulindela vabviswa vakazodzoserwa saka zviri kuitika ndo zviri kuitika pasi panapa muSouth Africa vanhu vakawanda vari kusungwa saka totokurudzira kuti vanhu vaite sei vauye vatizivise nekuti kazhinji kazhinji kana vachinge vangosungwawo nekuti mawandiro acho makochi ari kutotadza kutogara nyaya dzacho vadzitaure within 48 hours asi nekuti vanhu havazivi uye kana wakasungwa haugoni chero kutaura vanhu vanosungwa vodarika 48 hours vogara vakangochengetwa mumapolice station vasingasununguri saka vanenge vangosungwa ngavatizivise nekukurumidza kuitira kuti kana 48 hours dzangopera vasati vapinda mukoti vobva vatiudza tobva tataura nemakoti
uye
nevanhu vehome affairs kuti vaburiswe.
Thank you so much, Dr. Swanda. Please do stay on the line. I think tine muteereri. Hallo? Hallo? Yes, ndiani avo?
Vasamanyanga.
Vasamanyanga, muri kupi mukoma Samanyanga?
Zambia.
Zambia, which part of Zambia?
Pa border pa Chirundu pana pa Dzizapo.
Chirundu aiwa nyaya tiri kukurukura ndiyo ndoona kunge nhare yenyu iri kumboti dzimwe nguva yemboda kuti tambe matrix manje. Ngati vatangoti gaga kudya kwemukwasha.
Chokwadi asi tiri muri kunyika dzekumure kuiko kwenega kuti tikanganwa kuno kumusha tinogara muziziva
isisu tiri kutotiwo imi muri kudiaspora kuzambia itai muchikanda of ti kumusha musavakanganwa
isi hatingambokanganwa kumusha nekuti ndoka tikabvaka totiziziva kuti takatiza kuya kumhaka iyoyo vamenesa kuziva
izvozvotakanga
yakanaka asi mazuva ano hazvite
zvinhu zvachinja
aichokwadi asi hazvinei mwari ndakuziva zvese zvinoitika izvozvi
aiwa zvinogadzirisika baba hanzi chinhu chese chinosvika pachinogadzirisika
ichokwadi hakuna chisingateveka hanzi chisingatevi chinoshura.
Thank you so much.
Maita zvenyu.
Thank you Samanyanga. I think tine mumwe muteereri Mutunga.
Makadi muteereri linjani?
Ndipangu makadiwo.
Aiwa tinofara tiri kutaura nani?
Kutaura na Mr. Roundi.
Mr. Roundi?
Ehe.
Ndere kutamba here zita kana kuti ndiro kwaro?
Andiro chairo chairo.
Okay. Samadibata muri kupi?
Ndiri muHarare.
Wakamira sei?
Baba zavawo mavhinisi.
Eish.
Tatomboti nguva yamugave ngaitorira niko zvino zvatovesi.
Kwete kudaro here?
Kana tisi pazvati vati tichaitamba zvakanaka here niko vakaita zvinhu kunze uku.
Asi matanga henyu kuigadzirira.
Tiri kutoshaipo kutangira chaipo chaipo.
Aish.
Nakureto wakazopinda tatanzwa moto chaio chaio kupisa chaipo chaio.
Asi kamukoma raundi hanzi makata anoshura materu.
Kwatakabva ndiko kure achingoti rambai makashinga rambai makashinga kusvika nhasi uku.
Kamunofanira kuramba makashinga sekuru makangoregedza kushinga zvese zvinodonha pasi
kusvika riiniko
munoziva makamboona kushinga kwakaita bhande kana ratinosungisa trouse chimbofungai kuti rimwe zuva rinongondaneta mabhande ese ongodonha chii chinoitika
ipapo mai
saka rambai makashinga sekuru.
Panoto kwatosvika wajonga mukaona kuti mabhezi adarika pakombe chaicho taikwira 50 cents ichionai nhasi uno yatoi kuma $7 $10
kombi
chingwa chaicho chaicho chaimboita mari icho chaaramba chiri padhora kachikwetawo padhora 30 cents chichidzika chichingodaro katikozoti hatichakwanisi kuchipenge chatoi ku $20
nelofurechingwa
lofurechingwa chero chao saka Christmas munoziva kuti ndipo panomwa tii wakawanda wacho saka tichazvikwanisa here zvakadaro.
Aiwa pane paipa sekuru
ari munoziva kuti tikasangana nokupa misha ndipo pavanotoisa marisero yaya takuzazavo chingwa kusa majemu akufana nguva yateiwa.
Kare isi tichikura sekuru pane chingwa chimwe chinge cha bozi chingwa chainyoreswa kuma shop 2 weeks before Christmas. Saka chikakasika kudelivwa chinozoita mamolo dzai kana kuita inonzi chakubvubvu pashona. Saka ichocho manje achairaswa aiwa chaizopiwa vana vaingoisa sugar mudishi nemvura mochichipiwa muchinyika imomo manje hakusi kunakirwa neChristmas iko.
Ichokwadi, muri kutaura chokwadi. Bati mazana hakusisina manje.
Hakusisina chingwa chai kuti chitoita chakubvubvu hachichawanika chinoita chakubvubvu.
Chete mnongo zviva zvinoitika nekuti kanzi sapa wanaka. Hana pamunini vanotonetsa zvifambe zvinhu zvacho.
Aiwa tinotenda zvikuru sekuru maita basa zvikuru.
Ndatenda.
Thank you so much.
Kangele njalo. Siyabonga mlaleli sikhangele abalaleli kuviyo indebele kulo Denzel Ngqobani Ncube. Uthi wena sicela nxa sifika besiyekele sithenge direct ngama rand ngoba into yokuntshintsha imali yinkunzi ngestyla lokho. Ukholwani moyo uthi wena salibona nibasakazi ngilibuka ngise Cape Town eKapa. Nami ngithi hayi ikhisimusi eZimbabwe ayikho loba nje singavala imisebenzi yethu lapha ngeke siye ekhaya. Kuzoba lo Stanley Melchizedek Ndlovu uthi wena kunzima kwelakithi basakazi kodwa ekhaya ngiyahamba uthi wena kodwa ekhaya ngiyahamba ngiyobona ingane zami. Ukudla amakhosikazi ethu ayeza istokfela uma unyaka uphela bayashera kube lula engikuthengileyo zimpahla zokugqoka indlovu enkulu ke leyo uStanley mbona ukwele South Africa. Nimzana Sibanda siqiba nje uhlelo lwethu. Mazwi bani ongathanda ukuvala uhlelo ngawo ungathini ebantwini beZimbabwe ababhekane lobunzima obungaka?
Engingathanda ukuthi ngikhuthaze ngakho abantu kumbe ngibagqugquzele ukuthi nakuso zonke lezi ezikhathi ezinzima kangaka nalapha abantu mhlawumbe bengaliboni ithemba ukuthi lingaqhamuka kuphi kubalulekile ukuthi abantu babambane kanti siyasiza ukuthi bakhona abanye abathi kufanele ukuthi laba bantu abasuka ngaphandle bangathumela imali ukuze abantu bahlupheke baze babone ukuthi kunzima kangakanani. Siyakhuthaza ukuthi abantu kababambane abantu kabasize laba badinga usizo kube kusokuthi imindeni lephumele ngaphandle kwelizwe ingakhohlwa lemindeni esekhaya ngoba ithembele kubo. Asibhekelele ukuthi ukusiza lokhu kuyikhona ukuthi ngaguqula umnotho waseZimbabwe ngoba kunezinkinga ezinkulu kakhulu mhlawumbe ezingalungisa lokho kodwa ukuze abantu basinde izingane ziqhubeke ziye esikolweni nabadala abayiboni iningi labelisele emakhaya liyadinga ukusizo labangaphandle. Ngakho sikhuthaza ukuthi ngakube khona ukusebenzisana kube khona nokwenza lezo yitokufela uma kuyitokufela nokusebenzisana nabo malayisha abathembekileyo ukuze abantu bangalahlekelwa zimpahla nempahla zifike futhi ngesikhathi esikahle uKhisimusi ungakadluli.
Bachibimbo mkoma wangu tichivhara chirongwa.
Ndinotoda here kukurudzira kuti vari kunze kweZimbabwe nevari muZimbabwe ngavashandisane vabatsirane. Vazhinji vakaenda kunze kwenyika ndo vana vakasara kumisha vabereki saka vanototarisira kune vana kuti vavabatsire nezvavanenge vachida chikafu zvekupfeka nevana vanoenda kuchikoro. Saka tinokurudzira kuti pasava nemunhu anotsamwa achiti aiwa izvi zviri kukonzerwa nokuti vanhu havagoni kuvhota kana zvakaita sei nekuti zvinotambudza vanhu vasina zvavanogona kuita kuti vagadzire mamiriro ezvinhu. Ndosaka tichiti tikukurudzira kuti vanhu vashande zvakanaka vashandire pamwe chete uye kushandana namaraicha vanotakura mbacha vachienda kuZimbabwe kuita kuti vazive kuti vanotakura mbacha dzavanaende vapi vachidzisvikisa kumusha Khisimusi isati yadarika kuti vaone vaberekiwo chero zvakaoma sei asi vaonewo chekutarisirawo nepamhoridhe yatiri kupinda iwayo.
Dr. Sibanda, maybe you can do the same in English.
Thank you very much. We want to encourage, you know, Zimbabweans both in the diaspora and in Zimbabwe to work together, despite the difficulties that people are currently facing in terms of, you know, the economy in particular. We are saying that, you know, those that are in the diaspora should not think that, you know, they will be punishing anyone, you know, who is in Zimbabwe by not, you know, supporting the families, because the majority of the people that have remained in the country are mainly the elderly that depend on the children that are outside. As much as we know that economic conditions can be very difficult, you know, in the diaspora, but we urge those that are in the diaspora to continue supporting families at home to ensure that the little ones that go to school can still go to school. They can still have, not as a completely bleak, you know, festive season, but they can have something to look at and something to receive. And we also encourage people, you know, to work together, especially in sending goods at home, to ensure that they can blacklist those people that transport goods who are not trustworthy, so that they are not given
people. Thank you so much.
People that are losing their goods to untrustworthy, you know, carriers.
Thank you so much, Dr. Swanda. That's Dr. Vosumuzi Swanda of the African Diaspora Forum. You also heard from Dennis Juru, International Cross-Border Traders Association President. My name is Jonga Kandemiri. Thank you so much and good night.
Lami untunga milinkoma lilali.